vavekezela gumbo vakatungamira tsvakurudzo iyi vanoti vakaonawo kuti bato reCCC rakakunda munzvimbo zhinji dzakakundwa neMDC Alliance muna 2018 asi yakakunda nemukana mudiki diki.
Vatakaona muresearch kuzokuti opposition pama opposition strong. Opposition inouhina nemajin iri but pama ZANU PF strong ZANU PF inouhina nemajin yakakurisa ende izozoreva kuti opposition performance iriramba chidona vanofanira kuita kufamba extra mile kuti varectify izvozvo but CCC iri kuratidza kuti inopefoma kudarika MDC Alliance.
Asi vati zvakabuda mutsvakurudzo iyi zvinoratidza kuti kunyange hazvo CCC yakakunda musarudzo dzemaby election, uwandu hwevanhu vakavhotera nhengo dzeCCC idzo dzakakwikwidza sarudzo dza2018 pasi pebato reMDC Alliance wakadzikira. ZDI inoti uwandu hwevanhu vakavhotera ZANU-PF maby election munzvimbo dzayakakunda muna 2018 wakawedzera nezvikamu zvitanhatu kubva muzana. Muna 2018 MDC Alliance iyo ine nhengo dzakakwikwidza musarudzo dza22 pasi peCCC yainge yakakunda nezvikamu makumana nezvinomwe kubva muzana munzvimbo idzi, asi mumaby election egore rino CCC yakakundwa nezvikamu makumashanu nezvitatu kubva muzana. Sangano iri rinoti kana izvi zvikaramba zvichiitika musarudzo dzinotevera, ZANU-PF inogona kuramba ichitora mavhoti akawanda kubva kuCCC nemamwe mapato anopikisa munzvimbo dzayagara ichikunda, zhinji dzacho dziri kumaruwa. ZDI inoti uwandu hwevanhu vakavhotera CCC musarudzo dzemaby election wakadzikira nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kushishidzirwa.
Zvatikuona apa mobilization yevanhu haisi that strong compared to zvaitika during maearly 2000s. Vota mobilization chai chayo ikuramba ichidzikira kumaopposition. Mayouth akawanda hasi kuenda kuvhota, vanhu vakawanda vasi kuenda kuvhota.
Vagumbo vatiwo panofanira kunge paine kuzvidzana kwakanaka pakati pemauto enyika nevanopikisa, sezvo vanodzivirira nyika ava vachionekwa sevanotora divi.
The military has created fear muhana dzevanhu, vanhu vanotya. Saka vanhu vanofunga kuti tiite transition muZimbabwe tofanira kunge tiri tine support yemilitary.
Mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vati vanobvumirana nezvabuda mutsvakurudzo yeZDI vachiti mapato anopikisa akaita seCCC anofanira kushanda zvakanyanya kuti akunde musarudzo dzinotevera.
Vanhu vanoshandira vari kumapato anopikisa vanofanira kupinda muvanhu vokokorodza vanhu kuti vave vanovatsigira, kwete kungoita zviya zvokuti vari pasocial media hatazoenda kumhondoro tikadai tikadai. Panofanira kuitwa zvakadzika zvakadzama kuti vanhu vave vanhu.
Nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bonu vaudza Studio 7 kuti tsvagurudzo yeZDI yaburisa zvavagara vachitaura kuti vanhu kumaruwa vanobuda kunovhota vakawanda nekuda kwekuti vanomanikidzwa kuvhota pamwe nekupiwa zvinhu zvakaita sehupfu, fotreza, mbeu nezvimwe izvo zvisingawanzoitwa mumadhorobha.
Tinoona kuti zvimwe zvinhu zviri kunonge zvichipiwa vanhu vakuru zvavanofarira, vechidiki vanogona vasingazvifariri. Saka tinoona kuti vechidiki vanogona kunge vachitarisa kuti raramo yangu ndoii chasei, ndoo zvavanenge vachindaisana nazvo. Vari kumagaba, vari kumupedza nhamo, vari mutaundi, vari kumaket square, ndoo zvinhu zvavari kumhanyisana nazvo. Nguva iri kurejista vanhu ivo vanenge vasipo. Saka tinoona kuti veelectoral commission zvekare vanofanira kutarisa kuti vangaita sei kuti vanhu ava vari kushanda kana kuti vasinga maprofessionals kana kuti maentrepreneurs vari kuzvishandira nemaoko avo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuCCC sezvo vakuru vakuru vebato iri vange vachiri kuzeya zvabuda mutsvakurudzo yeZDI. Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti tsvagurudzo yeZDI yakaburitsa zvima zviro kwazvo kuti ZANU-PF yakakunda zvine mutsindo musarudzo dzemaby election munzvimbo dzaine vatsigiri vakawanda kudarika zvaiitwa neCCC dzainotsigirwa zvakanyanya, asi vati havabvumirane nezvakabuda mutsvakurudzo iyi kuti vakakunda nekutyityidzira vanhu.
hazvina zvazvinovabatsira nevavanotsigira varo hanya neZimbabwe Democracy Institute yavo kuti vavanyepere kana kuti vazvifadze nenhema vachiti musangano weZANU-PF wakahwina nokuda kwokuchisidzirwa kwevanhu. Hapana kana munhu wakambochisidzirwa, zvekare havana umbowo wezvinhu zvavari kutaura, asi kuti mashoko atajaira kungoona kubva pafomi wabato rinopikisa reMDC muna 2000 richizopatsanuka kuenda kuzvipenga zvinosanganisira vana CCCC.
Mumabai election, Triple C yakakunda maconstituents 19 uye ZANU-PF ikakunda maconstituents mapfumbamwe. Muna 2018 ZANU-PF yainge yakunda maconstituents manomwe, MDC Alliance ikakunda maconstituents makumaviri nemaviri ange achikwikwidzwa aya. Izvi zvinoreva kuti ZANU-PF yakatora maconstituents maviri kubva kubato rinopikisa. Tsvakurudzo yeZTI, tsvakurudzo yeZDI yakaitwa pachibvunzurudzwa vanhu zviuru zvitatu kubva mumatunhu akawanda munyika anosanganisira matunhu akaitwa sarudzo dzemabai election. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.